ndangoswera nevana vangu ndiri pamba. Achiuya vangoswione mateka avo vachinonditi gogo mabhasidei, tichindofara navo kana vauya nevana.
Imi munochengeta vana vangani?
Ari zvino ndine vana 25.
Saka munenge muchigara kupi chaizvo pekuti kana vanhu vachida kukushanyirai vachida kubatsirwa vana vanoya papi?
Tinogara panhamba 23 Murara Avenue pakosi.
Zvekuchengeta nhiri raizvi makatanga riini?
1987.
Chii chakapa kuti mude kutora basa irori rekuti mubatsire nherera?
Pane mwana wandakaona akaraswa ari pagedhi pangu, zvokuti ndinoenda naye kumapurisa mwana uyu. Mwana wangu vakati aiwa gogo, ichi chipo chamapiwa ichi, hationei tingaite semutotora mwana uyu mumuchengete. Asi avakidzani vakamboda kuti aiwa hee, zvinozokunyisai mangwana achitii? Ndikati aiwa. Mwana wangu akati aiwa gogo, handisi mapurisa. Ndokuenda mapurisa, mapurisa ndiko ndichiendesa kusocial welfare. Social welfare akati hakusvikai basa gogo, muchiita foster parent. Saka ndatanga kuita foster parent, vachindipa vana vachitora, vamwe ndichizoendesa kumareserva avo kuvanenge vawanikwa kumareserva kwekuti kumusha kwake ndekakati pakati pakati. Ndonzichiendeserewo mwana iyeye, toenda naye mwana wachema. Ndokutanga kwandakamuitawo.
Saka mwana wamakatanga kunhonga araswa uyu aakura sei pari zvino uye ari kuitei?
Mwana wandakatanga kunhonga akatanga kunhonga washona iyeye anonzi Sereni. Ezvino izvi ane 24 years, ane vana vake vatatu. Ezvino anosenza kuchine cottage, ane vakamutora ikoko.
Mazwi enyu ekupedzisira pazuva raana mai nhasi remothers day ndeyekutiwo kudii kunyika yese?
Ndokurudzira madzimai kuti kubereka kunorwadza ana mai, tikapote mutirasa vana, chengetai mangwana anokuchengetawo mwana iyeye.